A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millet meal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Bridge and other areas are now demanding runs instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. That number again 001-202-619-2077.
Yeah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kurama mabasa vachigununa nemari dzavari kuti adzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObet Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maUnited States dollars payaisirwe Dakar State Home Savings tichitokwanisa kubhadharawo medical yotike tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinobva tanga zvechezvi mari yedu yabva pa500 US kudzikira kuenda kuna US dollars. Saka tiri kuti ngaudzorere mari pavalue yedu yainge iri pa500 dollars. Kana vato vashayisisa 500 votipai zvinoenderana nereti iriko yeita bank. Sezvo zviri izvo zvakabvumirana izvi ivo mukana kutaura ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaachibhadharwa neinterbank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira 500 US kana vada kupa maratgs ngavamuka vakuletere nereti inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwa iri 4500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikadzichengeta. Pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning shiriste 2% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimbabwe shure nekunge vawana news yekuti varayiridzi veATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObet Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regaitinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mu multiple current period nedu muikonomi yedu munoshanda ma US dollars, munoshanda ma rand, munoshanda yakataurwa ne Reserve Bank, a currency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nema bond notes. Saka ndo makarenzis ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvagirwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndiyo iri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokuda kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchita ma-US dollars utsvage marand kudaro, haisiriyo policy yehurumende. Hazvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja ma-US dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yema-US dollars. Zvakanzi izvozvo ngava chete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varairidzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaUS dollars gives.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Opet saying? And
Opet was actually advocating for teachers to be paid in US dollars. So he was saying that because of the way that the US dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in US dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mtodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in US dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in US at the moment. And also there was a question on but why are other government departments actually charging for services in US dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mtodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They're not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zuluganda, esikoka ngako lamhlanje, sikhuluma ngokwenzakala kweZimbabwe, umumo wezomnotho nganisumubi okunye okumangalisayo. So sifuna uzwangani ukuthi lithini ngodaba lolu, lisiyethekelele khonapha ke kuFacebook zethu sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho ke kuradio emsakazweni, liyenelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi sizwa ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile ke umnumzana Opet Masarahul yena omele ababalisi emaphandleni uthi okwenzakala kweZimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke basukumethi bona ngababhadalwa kumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mtodi okuhulumente uthi hayi bantu leZimbabwe aligangeli khonokokuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye nama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha ke enkundleni. You're marvelous.
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchinga miza ivese varipa live stream yedu parijino. Tina Courtney, Paul, January, I'm watching you. From Kairicha in South Africa, Kennedy Mukunaka, and I'm watching you from Johannesburg. CBD, Festive Nyeketa, Arkuta Arku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibbs, Hans, hello. Kanyo, Mweni, Arkuta, hello everybody out there. Arkuta Roma, Fungiro, Ake Bright, Mashemba, Arku Cape Town, Arkutona Pano, Mazemen Moyo, Hansi, I'm watching Shangu. Saka Pinde Mchirongwa, Mutao Rokungwa Zenyu. Kutimunona Seiju, Kurongwa, Ne Watingative Varairiz. Zinyanyave kumaruwa, tanzuwa hawa obet masarura, wachitaura iwa utivaru kuda kutiva badarwi, ni marie kunze, wa mtuodi wachiti kwede, kwete, saka pindai mshirongo atitaure, Discipline Gibson madani rari kutiko iye wa mtuodi ye, wano ora one RTGS ere, so he's asking actually, does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilivu Kaole, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good to you, my brother.
We are very fine. And how is Cholocho?
Oh, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the on this bond note. Or business people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting the bond notes? I really don't know why.
But how are you making your own money, Mr. Kaole? How are you making your own money when you are getting RTGS and pawn notes? Because when you are placing orders in different places, they're demanding US dollars. So how do you make your money if you're a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is they prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow, the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what are you now says in Mali, you can win the game, Baba Kaole.
In Mali, yes, super keeps moving. But this is the RTGS list. It's I'm a bond in Allah. It's called Mangao, very ash to Tongova. To Gatessing now, Usuatuili, Usia Tengamali, Moseba, Tatasin, Wotari, Usupo, with my praise, I'm going to say Quella Suzong. But Ubunun, in Matis Kanela, Wotina, Yavanda Scavenza, and Apo Rich in Lay, in Apoway Matvelia, cool. You don't like it, but South Africa, Mali. I want to abandon you, Peter Maran. Yoba sele nsayola o kusuka lapha umaranzi swathonile so kumele njalo uphinde uyesebenzisa wona amaranzi usho gukuli la njalo emalini le eyiyo edingakala ukuthi ithenge naye emahosa
aisiyawuza kakhulu sicela bambe khonapo marvelous
aiwaregate mboona kuti pane vateereri vedu vazhinji Gibbs today there's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA Shona Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwa, tafara chaizvo, because ndima ita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane post imwe yatamboisa saka tinofara kunge tiinemi. Muri kupi, Sister Cynthia?
Ndiri muHarare, Waterfalls.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei. Nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro munoonawo sei zviri kutaurwa nevarairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze.
I think zvavari kutoda hazvina kutomboshata. It actually makes sense nezvakaita economy izvezvi because mari yavari kuwana haisi kukwana. Unopedzaona kuti pamwe pi yako yese yapera uchibhadhara rent, but then you have other responsibilities as well. Une mwana wako ari daendawo kuchikoro, uri da mutengera chikafu, makombi acho ari kungokwira every time, fuel iri kungokwira. So kana uri kutangira salary yako in bond, apana cha unotomboita nayo because uchingobva kunoitora ka yatopera usada kumbokhedza kana kuita anything saka if zvinhu zvacho zvikutengeswa kuti nema US dollar you find kuti izvezvizvi cooking oil 2 liters iri kuita 25 bond kana kuti unonzi unza 3 US kana kuti 4 US but then isusu hatisi kutambira maningi ma US acho but zvinhu zvatiri kuda mabasic commodities achakawanda ari kutengwa nema US or nebond but mari iri pamusoro so government must really consider kutovapawo ma US dollar wayo whether haisi kutokwana mari yacho.
Imi metombodzokera kwamuri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Ini ndinoita basa rekubheka makeks.
Saka pakubheka makeki aya zvinofamba sei?
Because nekuchinjwa kwaitwa economy I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash iri equivalent depending ne rate remusiwo because kwandiri kutengawo my ingredients they are charging me in US dollars or vanondicharja nebond or eco cash iri equivalent to rate yemusiwo.
Tombotidai hurumende
don't do that.
Dai tombotidai hurumende yakateerera pari zvino zvii zvamungada kuti vanzwe imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti muri irarame mungada kuti vanzwe kuti chii chichemo chenyu ndechekuti chii
chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika because izvezvizvi ivo I doubt vanotombozivo chingwa chinoita mari kwavari kumba kwavo ikukuku probably vari kutodyira chingwa chiri kutounzwa nendege kubva kuuk or something kati suti tiri kutambudzika muno beshit really put vanhu pamberi because ndo zvavakada vakati vanozvikwanisa kuzviita ngavatiisiwo pamberi beshit really consider kuti saka isu tiri kurarama sei vana vari kutambura kunzoko mwana wakurarama asina kudya saka ngavagadzirise nyika vaito hameno kuti dzimwe nyika dzinovatrasta here kuti vainvesti munomu but I doubt kuti kune ari kutombovatrasta kana kusafaiti mahari saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent depending on the rate of the day because where I'm buying my ingredients, they're also charging me US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit because if people are not earning much out there, I can't be able to make money because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they do not have millennial or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says it to Slovan? For it, say, I'm going to tell
you.
Hey, how
are you? Yes, I'm
going to tell you. I'm going to
tell you. Yes, I'm going to tell you. Yes,
I'm going to tell you. 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 So this is a mkuba kube.
Hey, so this is 2008 part 2.
Kwamba jan.
This is my coolest video 2008 part 2. Mwinti wa zahambi. I was a vumi. I amara TGS akona lao na mapuende zitolo. This is funili randi. Esi nye lalo. Tinesi nga lefodi. Esi nye sevenza. So this is fanane na njia sevenza. Kwa sevenza. Kwa fanana vile. Ile mali kawula mali vile. Esi kitu kufanana na kesi.
So much.
I'm going to kill everything.
This is October. Back up the footy, the Lentemo. ye milimili le sawudo le flower kunjalo
emilimili emini nge ngabona i 20 kg kwezisolo ze city 33 pounds.
Aha.
Ngakuthi 33 pound azo imali encane nxa uyikhangela, hayi imali enkulu kakhulu sibili. Especially nxa usebenza uhola 200 nje 300. Usiyakhipha 33 kg empuphu usalelwa imali. Ngapha umthova nje kusuka elokuthini siye eplumtown esigada nge-$2. Labo abama-taxi ngeke sibasole ukuthi baphezile, bazayenza njani ngoba ifuyo lakho niyadura. I-20 liters isi-100 pound. Ngikhuluma kanje nje abanye abama-taxi bafakile ama-taxi abo ngoba abasalethile ama-profit, awufela mali ezibuyayo ezindlini.
Ehhe. So singathi nxa ungena etaxini uyabe uthola imali kumbe usebenzani?
Etaxini ngemali yaphandle irandi i-5 rand. Then ngemali yakithi lapha ibhondi babe befuna $2. So babe befuna imali vele ngoba nalapho kuthengiswa ifuel yakhona sebesala emagaraji iyakingekho ifuel naleyo edurayo. Iyabidura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babe befuna i-cash, babe ngafunile ukuze ama-eco cash lamabhondi akho la. So bazofuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela.
Imali asebeyifuna kwizinto zihambe.
Hayi, siyakuzwa-ke Colin Yellowman, siyabonga kakhulu khona ngapho eNdlovini.
Hayi, kubonga mina baba.
Oh, okay, thank you so much, bye bye.
I think we have another caller.
Colin is saying,
maybe before you take,
people forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Hello, Mkoma Patrick. Hello. Hello, Patrick.
Hello.
Magadi iko Mkoma.
Tinofara muri sezve iko.
Kuno tiri wadi. Tikusara nemi muri kupiko.
Ndiri kukwekwe.
Kwakadii kukwekwe uko?
Ya, kukwekwe kuri nani.
Ya, taurai tinzwe. Zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai, uyezve munoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti iwo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze.
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanya-nyanya. Zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$26. Uye chikumbiro chematicha dehurumende yachinzwisisa vawedzegwa mari yavo nokuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana, ndichiri kuda kuziva nezvechikoro, but nekomako zvino pakaita.
Aiwa, pakanaka pakadaro nokuti ndimi vemangwana vachange vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki, dai hurumende yanga yakateerera pari zvino, ndezvipi zvamaipa sechikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvino munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kune isu vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but Kwekwe wana manje vanhu vakufosa kuenda kukorokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much Mkoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitira iwo zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye bye.
Bye.
Right, we've got another caller here, Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila linjani lani?
Siyaphila kakhulu ngapha khonapho Bongile.
Ngobulawa eMpophoma.
Ye, kunjani Mponzi?
Hayi, eMpophoma.
Ye, anti zasikola sasithi sasingatshoti Mponzi.
Ya.
Kati manje. Yeah, so akuthi ukuthi kunjani khona pho nqasikhangela intengo yempahla lokho yokuthene.
Eh, intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily. Hey, asisakwazi senze njani abo mashopo sebekweza daily izinto zonke impilo ezimbabho sokuzima vela kufathile.
Singathi impupho ke impupho yimalini sizokuthiwa ikhuphukile namhla intengo yakhona.
Impupho ikhwelile layo ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ishiphile iyazi kubo-$15.
Iyawumani kg?
10 kg yamakilogram ayi-10.
Kodwa ithengiswa ngani ngedola RTGS kumbini?
Sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.
So singathi ke wena ngubona kwakhupha abantu bayithatha imali le.
Eyi lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially i-ruling party le-opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imloti.
Ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho ya?
Ya, kuzima.
Ye, siyawuza kakhulu ke bongile khona ngapho ke empunzi khona ngapho ke empophoma ungapho kwempopho?
E-total.
Oh, e-total. Lituzana lapho sasitshela khona i-fuel kudala,
Yeah.
Hayi, siyabonga kakhulu ungathina kusasa mfowethu.
Hayi, kulungile.
So, this guy is saying that the situation is very bad in Mpophoma, you know. 10 kg pack of millimil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
She says it's too high for many people, so it's a crisis according to him.
Yeah. Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadi.
I watched it. What did you tell me? Murikupi.
Abandri Mukadoma.
Ah, tunokuchinga mize. Kwakadi kukadoma uko.
Aiwa, ukaduma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tipeo ufungwa zenyu panyaya ye mamirira kaita zvinhu munyika. Uye zve yetanzwa nhasi sangano reATUZE rinomirira vadzidzisi vekumaruwa vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze. Uye zve vari kufunga zvekuramwa mabasa munoona sezvi.
Ya, nyaya yavo inyaya iri raiti. Nyaya yekuti zvino tikatarisa kuti vachipiwa mari muno yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS haina chairi kukwanisa kuvaitira iri ngoti achiipiwa nhasi haisi kushanda saka dai government yange yakwanisa kuvapo ari maus dollars I think zvanga zvichivaitira zviri nani sezvanoti achiipiwa nhasi ana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana zvinhu zvekuchikoro asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for mandi yesasi kukwanisa nemari yarikase yari kuitwa nekukwira kuri kuita zvinhu.
Imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko?
Isu saitomboshanda makambani akafanana nario zimu saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvidakwanisa kuita takabata dzimabasa takumbokata so takatomira mabasa atisi kutoshanda.
Saka muri kurarama nei?
Mati?
Muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvinhu zvakatooma. Unotoshaya kuti woita sei kutongo izvi ndirwara kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold hakusi kuwanika mapumps chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa kusvika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa.
Handisi munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando?
But not hysteric.
All right, in Bijana, anyway. Tell us, what's the situation like for you there in Kadoma?
In Kadoma, things are not good to everyone. So, we need help. If we use the US dollars, everything will be easy.
Saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi?
Zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa ku kubika sawo bondi right kuti takutsenta ma US dollars vokwanza kubadhara massive 7 nema US dollars so that isusu tisiri kushanda ma unpaid tokwanza kuwano ma piece works kuvano massive 7 so that ma US dollars anitanga kusegulira munyika.
Aiwa tinotenda chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa, kana nesuwa tunatenda na kutipinda mchirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, musanete garae mchipinda mchitaura opungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Pilivi Kaule, who is a former senator. Mr. Kaule, we have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So, how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond notes, because it is no longer bonded as what it was before. It was the time it was introduced. This time around, it appears that it is now more of a Zimbabwean, more of a currency than what it is. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So I think if we can really consider using our rand, I think that will help us a lot, even then. I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the rand, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. You will find that the problem that we have keeps is that we don't have our own currency now, right now as we speak. So that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond note thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond note.
And maybe even the RTGS. Let's take a caller, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow up again, because not tomorrow. Baba Moyo, unjani?
Hey, someone on Saturday.
Unjani, kuna ngapo lapo kona, because not tomorrow.
I'm feeling it's a cool, graphic end down at the Cape Town.
Yeah, I'm going to be able to get the money.
Uma izinto zikhwela ngalolu hlobo, abantu bazophila ngani, bazophila kanjani, abantu bengasebenzi. Kuyinto enzima kakhulu lezi zinto, isikhathi sokuthi-ke uhulumeni we-ZANU PF ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola. Ngisho ngisho nasemazweni la sikhona khona, kasiphili kahle, kucabanga ukubuyela ekhaya kunzima. So akunzima kakhulu-ke. Mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuthi bakakhuphe le nto yabo, kuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazame ukuthi bakakhuphe, because le nto hhayi ayilisizi ngabethu ngisibize ngisho kuthi.
So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, akukho yini ukuthi abantu bezithina ukuthi lati sinoke sikudepha ngaphe South Africa sibe siyathumeli nakhona le muzwa ukuthi labo bazama ukuthila, but isili kunzima ngenxa ukuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle, into nje yakhona kunzima uma ubuye ngaphandle, ngoba le mali sabe sinikeze ngale lapho khona ufuna ukuthila emuva kumele ubaphilise. So kudonsa nzima kakhulu, uyazi ebe seyisista nje ukuthi kumbe ngabe phela ngoba kudala laphana kwathi maze isimo sase sibheda unkomo ubayenzi yunivesithi lo mkali.
So he's calling for the union government again. He says that may work, you know, because things are bad. They're not jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Makadini.
Tiri wadi makadi yenyu kwa mriko kumburi kupi?
Aiwa ndilo fara. Ndi mkoma James ndilo ku South Africa.
Aiwa kwa kadi tukunya sukukunzu kwa hii ku South Africa kwa kadi?
Ku South Africa kwa kanaka simulongozi waka uti. Kana usiri kwa kwa nye zirugweti kwa kuno ku South Africa. Namu yachu ya kato di yato tipinda za kwa marara.
Aiwa ndizozo. Tipewo fungwa zenyu panya ya ye mamiru wa kaita zonu munyika. Uye zene chikumbiru chevara ili.
Nambu zikona taita mfunge zenyu wa maika.
Mm-hmm.
Zimbabwe kutaka garata kangwe cha ameno kuti nambu zikona kuti. Chinevanu wanoti tonga. Vasina anya nisu. Enda avane ine kuda kuziwa kuti. Vanu wakuta mbura zakadi ichi chirukuitika avane inasu.
Mhm.
Mukatarira izo nyairi kutaugwa yemadora iyi kuti vape munhu madora iko zvino. Handiti ndege dziri kuhaiwa ku Dubai dziroda madollars. Saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndoto ivo vari kuwana madollars. Ende dora riyairi mukapinda ku Zimbabwe iko zvino mabond aya akazara pa border apa vachichinja. Ukatarira unoona kuti mari dzadzidzawo vanhu havo dziri kubva kune ivo. Iko zvino pana ari kunzi mwana wa Mutanga, akawani kwa ine, akawani kwa ine $200,000. Muna anu kana ni maria kadaromba, ende zakato tauro, zakato pera, akato zubuli sapa kwa wanoto sungwa. Saka taita dambu zikoiro mufunge zinyu kuti Mzimbabwe kuno uku. Atina wano wanoti daba, wano wanoti tonga, awani ini zinuitika kwa wano wahu. Ameno kuchicharara masehi.
Saka imidai hurumende yange yakateerera parizvino nozvizva manga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyo iye mamiriro emari nezvimwe.
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvo vakamboita natsvangira iyi chamisa chiyo titaurirani tione kuti zvinoita zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvino zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti even chero pavakati nyepera kuti tivabatsire kubvisa mugadi. Dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati. Ngati mbomira my election for the next 5 years. Maopozisiyo nchuyo iti gazise nyika. Nyika ina ake face. Tozo ita se my election. Pati vanu vane utsinye. Mukatarira even wano wamuno chimwe chinoti rwadza mfunga amai. Tozo oti mima isi mwoso abu. Kwa zimune imi dawa uzoma saizu ose. Wano wamuno dai zame zanu wa mwaya wa isu. Wano taura zinoti rwadza. Saka mchizo ono wamu wano wachitaura zinu. Sina kunaka sina vumiru pa radio. Pa inye kutu wano wava. Anotaura kunge iye anogara ku America kana kuti ari kumhemino kwaari kugara.
Mhm.
Asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura.
Aiwa, sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopa mukana kune ivavo vezanu veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo. Asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo.
Chirungu. Chirungu chinondinetsa.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Bye bye. Hello Mike. Sister, vari boho makadiko ikoko muri kupi?
Ndi kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe. Nyanya panyaya iyo yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him are echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC President Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngoslati said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw this Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema, congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today, Chamisa congratulating Mason Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, because some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. We can't be you can't help hold our country ransom like that. Let's copy from such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yes, so ngisinto lapho ungatshela abantu uthini khona ukuthi nga abantu bakhala phela babagawule bathi ngake uMongameli Emmerson Mnangagwa noChamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe wena ke ubona njalo khona.
Ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa, wathi Chamisa ake liyekeleni ukukhala ithi ama-elections arigiwe. Hhayi, akusebenzani lonke liye phambili. Umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye. Nakathesi kule dalo dina le ekhona evuna ukuthi ama-oppositions bathi bahlangane, kuhlanganwe, kubunjwe into eyodwa, abantu bahambe beye phambili. Nginika isibonelo se-South Africa. E-South Africa ngale mbone uMalema echayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi ukhetho soludlile le ilizwe esitshe lokuthi mongameli usebenze kungabi le corruption kuhulumende yethu, kungabi lalokhu emfisela okuhle ukuthi kuzasetshenzwa, bazasebenza ndawonye. Kanti indaba kungenzakali lapha eZimbabwe, indaba kungenzakali lapha eZimbabwe, khona eZimbabwe kwenzakali khona lapha eZimbabwe. La sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa, sicela ukuthi sisebenze, sikunika lathi, siyakunika amandla ukuthi usebenze, kodwa sicela lokhu kulungisiswe sindawonye ezindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyabuza kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media.
Dr. Vese vari pa social media platform yedu ye VOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatirikutowana vachipinda muchirongwa pari zvino, asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa. Taona isusu Lucy Ndongo yeChikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square. Ndo kutaura kuri kuita Lucy Ndongo yeChikore. Nicodemus Matari runs, Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi, Courtney Arguti, Zanu, Daya Tonga Maskat, Mausiku, MDC, Yotonga Maskati, Jinuzweta, Bo, Saka Kwari, that's the unit. He says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then Zanu PF at night, and then there's a unity government that way. But I think it's just bringing humor.
Yes. In the evening, right?
Yes, so that's his take.
Let's take this caller, then we'll come back to you, Marvelous. Sithandekile Mpofu, kunjani?
Siyaphila ninjani? Sithandazile Mpofu.
Oh, sithandazile. Unjani ntombi njani?
Yes. Angizwa.
Unjani mama?
Ngiyaphila ninjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele qiniso.
Eh.
Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi, sokunzima kusalulanga. Nga uhulumende uyavuma ukuncediswa.
Ancediswe mbani manje uhulumente?
Uhulumente kavume uNelson Chamisa amncedise. Bengadonselani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe.
Ukuthi ungalunga sebenzi?
Bengancediswa nakuzalunga baba.
So oba mamakhiye lapha uchuto kuChamisa bethu? Mkhiye amakhiye?
Ngitsho cha. Kungayisiyo obamba amakhiye sibili, kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga. Ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu, yena yedwa kangeke basakukwanisa.
So kumele bahlale phansi balungise ukuthi government ikokutsho
iko phela baba
kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kula ma unity government kwanze ukhetho sokuphinda futhi unity government kuyaphetha ngani kono
hayi kufanele kwenziwe kanye kube kungayenziwa kanye kuyabe sokulunile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlangana sokuhlalwa phansi njalo nje
So wena ekhaya lapho uvela khona sibili basebenzisa imali yiphi manje khona manje
mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba
kodwa
kathesi kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree iranda liyasebenza ePlumtree ibond noti liyasebenza ePlumtree iUS liyasebenza ePlumtree ukuthi singatsho ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile yiyo esebenzayo
ugcinane nekhaya mama
mina ekhaya ngigcine ngo last month
oh yes uzokuthiwa besimhlupha phela ama-RTGS lawo le bond abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho
hayi abantu vele akusasebenzi iqiniso iqiniso lihle ibond kalisathengi bantu
kulobuzima
hayi kunzima sibili kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile
kunzima
hayi kunzima qiniso
Hayi standazile sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungise ilizwe lezimbako.
Hayi siyabonga kakhulu ke ungathina kusasa ntombendane.
Sibonile baba.
So that is Tadazile in Botswana. She is also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we are Murukupi.
That was Max Matongo and Rumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kakana Kando Namoya Sugar.
At our ratings with Rukunyaso Kukun's wife, Unarez and the clear chairs of Tipeo, with Kwakamira say Kokotakatar Sanyaya, Ye Mutongo, Mutengo Yashin, Uyashe, Trukona, Vana, Vaziz, the Silver Kukumbira, which they will remain Yava Badara, name Maria Kunzi. Vachi Koker, one Sanganori Atus, Romira Vazizi, Vanozizakumarwa, Mona says.
Yeye tulifungua yake na kama inini, ndaka vakuma shingo, ndakuswera zuro, ndaka tenga ringo, $100, ndika kuja kutinda kwa hivyo sana ndaka baka zilo serivisa nukuti, sugar chai chai yomuhusu ya kuita $7, sugar, to bapo mafuta. Roy is $21. Who is the doctor? $21. Mafuta Kubisa. So, can do they could be an ordinary teacher? I'll tell $500. I'm getting a she. Fumba Zamu, the good thing that I still don't poor Mari in hard currency, which are in Annie, the good issue on Mari. But I'm a mirage of that's good. Imagine with the Kufamba mazuano muzimbabwe kuchaiti. Kwa kudura. Kwa kudura. Kutu ufambe ne bazi. Ufambe a distance of more than 100 kilometers. You pay not less than $10. Kwa kudura kuzoka yata wa sikisi.
Apa inini? Kwa
kudura kutu atambiri in foreign currency. I think it's not even nani. Vano kuna guwana or something.
Imimi munu bata mabasa api ima uko. Saka zviri kubatika here muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyira muri kuita rekurima here zvakamira sei mwakaona
gore nazvina kutwasa nekuti mvura yakaita shoma mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma asi dai kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanasa kuita
Saka mashoko api amai kwanisa kuti dai mai wana mukana wekutaura nehurumende mai kwanisa kutaura navo zvizvi zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri
ini dai ndaigona kunzipa neanyone ari muhurumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya yepetro nedizo
nekuti somaonera angu ini diesel ne petrol zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvaita kuti ani nani an ordinary person muZimbabwe atadze kudini kurarama. Nekuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taura izvi.
Friend shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And kuti ndive kwendiri kunoda kubhindura ndaida $150. Yokuenda sete kudzoka $150. I couldn't attend the funeral because ndasingakwanisi kuta pay money for transport. And imagine kuti chivanhu chedu chinoti munofanira kuchema navanochema, mufara nevanofara. I failed to attend his funeral. Not because ndasingaende, but because kuti the situation yanga isingabviri nekuti hapana pandaiwana $300 yokufambisa sete.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo. Tinokutendai mukuru magune kupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu, asi daitai gorawo kunzvikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha, nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama, tikwanise kudini, zvinobva mumaoko amaticha. Saka dai hurumende yanzwa kuti shuwa na mwari matisha akwanishe kuinta kutambira mwari gama ata of $200.
Aiwa
kwa mwari ya kawanda kwa tambira $200 kana $150 wanu buda kurarama.
Aiwa tinukutenda icha izo muve nezuva rakanaka. We're hearing there Gibbs from one, he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
So, really tough, marvelous. I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila Mr. Tuwele, njani kwani?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani okwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Dube, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni, kwakungathi ke uzatshintsha amatshe awenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile ehamba amazwe namazwe thathathuthengekho ekhaya, kodwa ayikho into esekuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nanku engutholile, kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu abeZimbabwe, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Lathi esisemazweni masikubona lokuhlana saluvala ukuthi manje sizakufanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona kuzani kodwa kulungisa njani konke lokho okuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube, abantu bengangiswa kakho uyabona ngendlela embona ngakhona. Ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamaqembu lawana aphetheyo kakhulu i-MDC nezanu-PF abayeke ukulwa, ngoba laba balwela khona kusuka kuchaphekezele lathi ngathi singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe MDC me-BSK basiphethe lapho ukuthi hawu okay uthi uyabusa thina siyavala la, and ma bevala lapha uhluphekana naba bantu, and then unsinyo lolwana olufakiweyo eceleza ama-sanctions la khona uMnangagwa amthinti or abaholi bezanu-PF abathinti lana, athinta thina napho ngoba manje usukishaya abadala laba ma efuna i-thinking uyakwazi ukusivota loba e-Mozambique loba e-UK.
Hayi siyakuzwa ke Msunduzwa Ndlovu, uphosela ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma ulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa, siyacela ukuthi siyekelani ukulwa njalo phethele sikhiyovala zonke lezi zinto lezo, makavule abantu beZimbabwe nawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aluba ubaba uMnangagwa akalama-sanctions lawa onawo, maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha bese mkhipha sithi indoda wabusa kungela ma-sanctions kungelani ngakho ke phuma ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwama-sanctions asazi ukuyehluleka noba kumbevele yikho khona kwakukhona kusalalwana ubaba wakuqa asazi
hayi siyabonga kakhulu Ndlovu ungathela kusasa baba
siyabonga ndlule nkosi
yes so that is Mr. Msunduzwa Ndlovu he's saying that you know, the president has been visiting several countries, but nothing tangible is being seen on the ground. So people are still suffering. And he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, which is the reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
I want to talk to Chinganiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon Muramba Kudirwa. Arikuti iye ndifonerei vachibva vatipa namba dzavo. Tafadzwa papa Tafi and I'm watching you from Johannesburg. Courtney anogara achiti teedzera tinokutendai Courtney Mempi Courtney tinokutendai simbarashi chokuda. Hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka noti zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita. Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo but nguva yedu Courtney ndo inenge yaita jealous kwa uri nhasi. Prosper Machizera hanzi ndinonzi Prosper Machizera please ndifonerei but time yedu manje haisi kunyatsoita very soon Muramba Kudirwa I'm watching you from Chipinge saka thank you so much we've got people watching us all the way from Chipinge vamwe vari ku Johannesburg vamwe vanga vari kutaura nesu vari Harare over to you Gibbs
yes so kuloba vake umtandeni Nqobisi Chibale so kuti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikhosi kubona kuphela then Martin Frank samamo uti mfonelani samamo sakuzama khona pho ke mfowethu uthuli masoka uti ye bantu lokho kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe le South Africa vela kukhambelani konke lokho kuzobuya ke uBrian Maka uti umnumzana ogawule compare two totally different scenarios abayeke ukudlala ngabantu yikho lokho okwenza ukuthi ilizwe lingalungi uDenzel Dube uthi ngikhona esitikini Dube kuzobuya ke uTendai Mashonga uthi ngiyakubona sis marvelous lo Dube khona ngapho ke studio kuzobuya ke uDima Linga uthi siyalizwa Dube kahle kahle I'm watching you guys from Pretoria kuzobuya njalo uTendai uthi ye silokho ngikhona khona esitikini Wako na ina wanchukuna?
Saka tutakutenda vese, pane vamwe vamboti nyorera, tisatitaisa chirongwa ichi, pana Peter Mabayo, Albert Mboto, Isaac Tapiwa, tunakutenda Max Matongwa, ni Laxmo Mangwiro, vesa vamboti nyorera pataisa posti edu, simbarashe taone shiri. Titange triku kukufone rai mangwana chende ramberine chirongwa ichi, titaura pa let's talk ngati kurukurei, chatino kupakurei nechipiri, saka tosanga na ipapo titau tichende ramberine richitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze Gidi.
Yes, zvabona ke umtakatixo bayana kuti hey kuzima sivili kukonopo ukwenzakala kwele Zimbabwe kuzobuya ke uNaison Dube kuti bond not hero elivangela konke loko kuhlupa abantu beZimbabwe kuzobuya ke uGwalagwala kuti ya iZANU-PF inzima bafowethu ZANU-PF hashtag must fall so ke ngawugawula khona uyaphendulela khonapho kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uthi ngaphela bafowethu liyamfonela phela sixoxe kuzobuya ke umcebisi Mthembo uthi only ZANU-PF can enjoy this not everyone untombi yakomnyati umamdluli eBotswana khona ngale uthi Dube ngicela limfonele manje isikhathi Duba Mdluli so I think we're coming to the end of the show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese mangavari pa Facebook page yedu ye VOA. Shona ne avo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana pa chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei. Pachange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze Gidi.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, former Senator, I believe, Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Kip Stube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
I'm Marvelous Mfanganya Huye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.